Joshua, chitsauko chegumi nesere. Ungano yose yavaIsraeri yakaungana paShiro vakadzikapo Tende Rokusangana. Nyika yakanga yava pasi pavo, asi kwakanga kwasara marudzi manomwe avaIsraeri akanga asati agoverwa nhaka yawo. Saka Joshua akati kuvaIsraeri, muchamirira kusvika riniko musati matora nyika yamakapiwa naJehovha Mwari wamadzibaba enyu? Zvitsaurirei varume vatatu kurudzi rumwe norumwe, ndichavatuma kuti vanosora nyika uye kuti vagonyora vachirondedzera zvayakaita maererano nenhaka imwe neimwe. Ipapo vachadzoka kwandiri. Munofanira kuganhura kuti iite zvikamu zvinomwe. Judha anofanira kuramba ari munyika yezasi uye imba yaJosefa munyika yokumusoro. Mushure mokunge manyora rondedzero yezvikamu zvinomwe zvenyika, muuye nazvo kwandiri ndigokukandirai munjeya pamberi paJehovha Mwari wenyu. Kunyange zvakadaro hazvo, vaRevhi havawani mugove pakati penyu, nokuti uprista hwaJehovha ndihwo nhaka yavo. Uye Gadhi, Rubheni nehafu yorudzi rwaManase vakapiwa kare nhaka yavo kumabvazuva kweJorodhani. Mozisi muranda waJehovha ndiye akavapa nhaka iyoyo. Varume vakati vaenda kundotara muganhu wenyika, Joshua akavarayira achiti, endai mundosora nyika mugonyora rondedzero yayo. Ipapo mugodzoka kwandiri uye ndichakukandirai munjeya pano paShiro pamberi paJehovha. Saka varume vakaenda vakafamba nenyika vakanyora rondedzero yayo mubhuku, guta neguta, muzvikamu zvinomwe, ndokurondedzera kuna Joshua kumusasa paShiro. Ipapo Joshua akavakandira munjeya muShiro pamberi paJehovha ndokugovera vaIsraeri nyika ipapo maererano namarudzi avo. Rudzi rwaBhenjamini rwakapiwa mugove warwo mhuri nemhuri. Nyika yavakagoverwa yakanga iri pakati pamarudzi aJudha neaJosefa. Kumusoro muganhu wavo waitangira paJorodhani uchipfuura nokumusoro kwamateru eJeriko ndokunanga kumavirira okunyika yamakomo uchindobuda kurenje reBheti Avheni. Kubva ikoko wakayambukira kumateru ezasi eRuzi iro Bheteri uchizoburukira kuAtaroti Adhara pagomo riri zasi kweBheti Horoni yezasi. Kubva pachikomo chakatarisana neBheti Horoni nechokumusoro, muganhu wakadzokera zasi kudivi rokumavirira ndokundobudira paKiriati Bhaari iro Kiriati Jearimi, guta ravanhu veJudha. Iri ndiro raiva divi rokumavirira. Rutivi rwezasi rwakatangira panogumira Kiriati Jearimi kumavirira, uye muganhu wakandobudira patsime remvura zhinji reNefitoa. Muganhu wakaburukira mujinga megomo rakatarisana nomupata weBheni Hinoni kumusoro kwomupata weRefaimi. Wakaramba uchidzika nokumupata weHinomi mujinga memateru echezasi kweguta ravaJebhusi kusvikira kueni Rogeri. Ipapo wakazokombamira kumusoro uchienda kueni Shemeshi uchipfuurira mberi kuGeriroti yakatarisana nomupata weAdhumimi ndokuburukira kudombo raBhohani mwanakomana waRubheni. Wakaramba uchienda nokurutivi rwokumusoro kwamateru eBheti Arabha. Ipapo wakananga nechokumusoro kwamateru eBheti Hogira ndokubudira kumusoro kwegungwa romunyu pamuromo weJorodhani nechezasi. Uyu ndiwo wakanga uri muganhu wezasi. Jorodhani ndirwo rwakanga rwuri muganhu kumabvazuva. Iyi ndiyo yakanga iri miganhu yairatidza nhaka yemhuri dzaBhenjamini kumativi ose. Rudzi rwaBhenjamini mhuri nemhuri rwakanga runa maguta anotevera anoti Jeriko, Bheti Hogira, Emeki Kezisi, Bheti Arabha, Zamaraini, Bheteri Avhimi, Para, Ofira, Kefari, Amoni, Ofini neGebha, maguta gumi namaviri pamwe chete nemisha yawo. Gibheoni, Rama, Bheeroti, Mizipa, Kefira, Moza, Rekemi, Iripeeri, Tarara, Zera, Haerefi, guta ravaJebhusi iro Jerusarema, Gibhea neKiriati, maguta gumi namana pamwe chete nemisha yawo. Iyi ndiyo yakanga iri nhaka yemhuri dzaBhenjamini.